manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 9 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF ndiyo yakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Hurumende inoti vashandi veZBC vakakurumidza kumedza kutsenga vachada pakuda kusangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yemihoro. Vakawanda vochema Lancelot Mapfumo wechikwata cheBlacks Unlimited. Ii ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. ZANU PF ndiyo yakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Vakakunda musarudzo kunyanga ndiva vakakunda musarudzo idzi kuZANU PF vakakunda zvine mutsindo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change richiti harina kufara nekuti vamwe vanhu vakawanda vaizviti havakwanise kuvhota. Taedza kubata mutauriri weZANU PF vaChristopher Mchangwa asi vati tigozovabata munguva inotevera. Mukuziya nezvesarudzo idzi tabata vaSolomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano rakazvimirira richiongorora sarudzo reElectro Resource Center.
Tinofunga kuti nemaonero edu kuti mafambiro esarudzo musuisarudzo zvizhinji hazvo zvakafamba zvakanaka. Asi sechitsidzo chatakangoita chekuti tinofanira kunge tichitarisa zvinoitika munguva yekunge sarudzo dzachitsangidza musi wekuti sarudzo dzisange dzaitika mazuva ari kumashure ayo ndiwo anenge akatikoshera nekuti ndiwo anoita kuti vanhu vagone kuzozviexpressa musi unenge uine sarudzo dzacho. Saka isusu ndiwo kunyanya kutaura kwedu kwatinenge tichiita ende nemaonero edu zviri kuratidza kuti ndo patinofanira kuramba takaisa maziso edu kuti tione kuti zvii zvinoitika kana sarudzo dzacho musi wacho usati wasvika. Nekuti musi wesarudzo tinoona kuti kazhinji kacho kunenge kuine runyararo zvinhu zvinofamba zvakanaka, asi tichitarisa kumashure kwacho ndo kwatinoona kuti ndo kunogona kunge kuine matambudziko mazhinji anosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vagone kuenda kumisangano, kupiwa kwevanhu zvinhu vachiudzwa zvekuti vafanira kunge vachizoita musi wesarudzo vachiita izvozvo murunyararo, asi tichitarisa kuti zvinenge zvaitika kumashure zvine chikuru chekuita nezvatinozoona zvinenge zvabuda musarudzo. Sarudzo zhinji dzingava dzekumaruwa dzingava dzekumaguta ndiwo mafambiro adzinoita kazhinji kacho.
Tanzwawo vebato reCCC vachichema chema kuti vanhu vari kubatsirwa kuvhota vachiri vakawanda, pangagadziriswa sei ipapo semaonero enyu?
Chatinotarisira kuona ndechekuti zvakafanana nekuti masvondo rapfuura iro riri kuri kunzi kucabinet kwakaiswa proposal kana kuti kwakaiswa maprinciples kana kuti kwakaiswa bill rinotarisa kuti sarudzo dzingagadziriswa sei zvichienda mberi. Asi tinoona kuti zvakaiswa izvi hazvisi kukwanisa kukavha nyaya dzose kana kuti hazvisi kupa mukana wekuti tigone kugadzirisa nyaya idzodzo. Chekutanga chakaitika ndechekuti kubva muna 2008 pakanga pakazosainwa vatavombeki vachibatsira mukugadziriswa kwenyaya dzesarudzo muZimbabwe vakabatsira kuti kana munhu achinge achida kubatsirwa pakanga achiiswa mitemo yemareforms akanga achiiswa panguva iyoyo ngaabatsirewo nemunhu waanoda. Asi tinoona kuti pane kaku kubatwa zvakashata temunhu anodiwa uye uyu pakuti iwo hauchizopiwa kunzi waunoda ndeuyu saka zvinoreva izvo kuti munhu waunoda iwewe hasiri iwo waunoda sakureva kuti tinoti tione kuti vanhu vanenge vachizobatsira vanhu ava anokwanisa kurimitwa here vanhu vaangabatsira kuti pamwe angabatsira vaviri chete papolling station yese
vechidiki vashoma vari kuenda kunovhota pangagadziriswa sei ava
kazhinji kacho takaona kuti kubva kare mabuying elections haakoke vanhu vakawanda kuti vange vachipinda musarudzo asi chinotishungurudza sesangano ndechekuti vechidiki vanofanira kunge vaine chekutaura pamusoro pematongerwo enzvimbo dzavanogara pamusoro pemafambisirwo ebasa munzvimbo dzavari saka kureva kuti vechidiki vanofanira kunge vaine chiyero chikuru chekunge vaine chekuita nesarudzo kureva kuti zvatiri kuona zvichiitika izvi rinogona kunge ritori dambudziko kubva paregistration chaitoo mukoma blessing zvotoona kuti vechidiki vakawanda vacho havanatorejista kuvhota tichitarisa kuti population yedu kubva muna 2018 kusvika pari zvino tofanira kunge tine atleast 1.5 to around 2 million young people that is 2018 but vanhu ivava tisi kuvaona ri mufota soro pamwe dzimwe nguva tichazovaona kana kuchinge kwataurwa kunzi kwaane sarudzo vanenge vaane interest
Solomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano reelection resource center vanga vari parunare muHarare Hurumende inoti vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation vakakurumidza kumedza kutenga vachada apo vakakumbira bazi iri vakakumbira bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko kuti riendese tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechinangwa chekuti vataure navo nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzisi kukwana Vashandi vanoti vave nenguva yakareba vachiedza kutaura nebazi iri neboard ZBC asi pasina chiri kubuda mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vakindness paradza
takaita musangano nevakuru veZBC nevashandi vacho tikawirirana zvatakawirirana ipapo vashandi veZBC vakamhanya kuti vada kuona mukuru wenyika vasina kupedza matanho avanofanira kunge vakatora nekuti inyaya yatinoti isusu muchirungu malabour issues malabour issues shuwangaenda kuna president kunotsvagwe kuna president vanofanira kunge vakataura nebhodhi ravo vakataura nachief executive wavo vakauya kwatiri isusu kuministri kuzotaura naminista wangu zvino havana kunge vazviita zvese izvozvo ndokubva vajamba kuti vanotida kunoona president ende kunoona president kwacho unonyora here vanoonekwa president nesocial media kuita tsamba musocial media ndokuona president ivoko I think apa vashandi veZBC vakapota zvavakaita izvi handifungi kuti vada kuona president pane zvimwe zvavari kuda zvii zvekuona president
Asi kavashandi honorable paradza vari kuti vane nguva vachichema chema kusvika vazozvitora danho iroro rekuti mutungamiri wenyika apindire
havana kunge vapedza matanho zvandataura kuti vangada vakaita matanho ese kusvika katiri kusvika kuna minista zvino havana kuita izvozvo
totarisawo imwe nyaya pane mumwe mutori wenhau vamangudya vari kupomeraiwo vamwe vezanupf muHarare mumhosva yekuvarova inyaya yasvika munzeve dzebazi renyu here
isati tati taindwa nyaya iyoyo haisati yatombosvika kwatiri isu chatinokurudzira ndechekuti vese vemapato ingave mapato api anoita nezvematongerwo enyika havafanirwe kurova vatori venhau asi vatori venhau vachowo vanofanira kubudisa makadhi avo kuti indiri mutori wenhau ndinonzi mhingi ndokumbirawo kuti musandiharasa ndiri ndikuita basa rangu pano asi zvino pane vamwe vatori venhau vanobva vaita fanika kutoenda pamberi pemapolitical parties vatinoti muchirungu those who are embedded in political parties it becomes a problem zvinozoita dambudziko rokuti vanhu vanozoti aiko uyu ndoupi uyu ari kuita izvi mitoro inawo here kana kuti asi mitoro inawo saka ndodambudzwa tikuwana muno munyika iroro
asika vaparadza ndokuisaka mutemo maoko kunenge kuitwa nevezvematongerwo enyika vakarova munhu chero zvake nyangwe ari mutori wenhau asina kadhi kana webato rinopikisa handiti vanofanira kumuendesa munhu kumapurisa here kwete kupedzisira vorova narova
iyo inyaya mukutaura tichiziva kuti pachii chakaitika saka kuti ndinge ndichitaura ndine ruzivo panyaya yacho handina nekuti haisati yasvika kwatiri ende kana munhu uchinge warohwa unoenda kumapurisa
mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vateereri sangano remedia institute of southern africa kana kuti misa zimbabwe ratumirawo mashoko kuvatori venhau richishora kurohwa kwakaitwa mutori wenhau uyu godwin mangudya anoshanda akazvimirira Lancelot Mapfumo, munin'ina waThomas Mapfumo, muimbi ane mukurumbira zvikuru, uye aimbawo nechikwata chaThomas Mapfumo, chinonzi Blacks Unlimited, akasvika munyika nezuro. Ari kutarisirwa kuti acharadzikwa mangwana. Lancelot akashaya ari muAmerica nechirwere chegomarara. Mukuzeya nezveurongwa hwekuradzikwa kwake, tabata mutauriri wemhuri vaBlessing Vava.
Kuchengeta kwamukoma Lancelot kuri taitika zuva ramangwana na 1 p.m. kuWarren Hills Senate. Asi kuchatanga kwaitwa church service kuchaitirwa kumbare kuUnited Methodist Church mutanga ra 9 o'clock. Uyezve nhasi manheru kune service ichaitwa ichatanga na 6 ichipera kuma 8 kubva kwazoitwa bira pane vakomana vagitare vachange vachiridza kusvika kwatenda.
Saka iko zvino vanhu vakaungana kupi?
Iko zvino takaungana panhamba 109 muna Mutirahondo kuMbare National.
Pauya here vamwe vaimbi kuzochemawo mukoma Lancelot?
Kune vaimbi vakati kuti vauya kusanganisira vaishanda navo veBlacks Unlimited. Uyezve nevamwewo vaimbi vachiri kusimukira nemwana vava Mapfumo anobva kurai makore ndiye achange achiridza zuva ranhasi manheru.
Saka vanenge vachida kuuya kuzochema mukoma Lancelot vese vakasununguka kuuya kumbare uku?
Mukoma Lancelot anga ari munhu wevanhu sekuziva kwenyu mese kutaura kwandiri kuti akudai pane mhomho motokari dzakawanda dzevanhu vabva kwakasiyana siyana vauya kuzovachema. Zvinoitika kana tichichema kutanda kunyaradzana, saka hatikwanisi kuti uyu ngaasauya uyu ngaauye. Tiikuti kune vese vaifarira muziki yavo, vaifarira maridzira avaita ngoma, vaidyidzanawo navo madzisahwira veukama neshamwari, uyezve neavo vaiteerera mimhanzi vaiteerera mimhanzi Chimurenga Music inova kuriko kwavakashanda kwenguva yakati kurei vachiridza ngoma. Tinoti ngavauye, vano invaitwa vese, hapana atiri kudzinga. Inyaya yekuti tinyaradzane, tichiperekedza Mushakabvu, tichiperekedza shamwari yedu, tichiperekedza baba vedu, tichiperekedza ramba rezvemagitare Lancelot Mapfumo.
Uyo anga ari mutauriri wemhuri yekwaMapfumo Blessing Vava ari parunare kumbare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe muto wechidzimai wemuIsrael akapfurwa nezuro ne mumwe munhu wekuPalestine ainge akapakatira futi kuEast Jerusalem anonzi Afa. Mudzimai uyu akapfurwa mushure mekunge mauto eIsrael apfurawo vamwe vechidiki vekuPalestine vaviri. Vanhu gumi nevatatu vanonzi vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara muZaporizhia muUkraine mushure mekunge nyika iyi yabombwa neRussia. Izvi zvinotevera kuputika kwebhambo rinofungidzirwa kuti rainge rakateiwa pane imwe rori pazambuko reCrimea Bridge neZuro. Russia yakati iri kupomera Ukraine mhosva yekubhomba zambuko iri rinobatanidza Russia neUkraine. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndimeti kwa ote Farai Kupfua, ndiri Chief Executive Officer we Young Miners Foundation, organization yele shidiki wa nkwita mabasa eshe kuchera muzimbabu wali between 18 to 40 years.
Right, mukoma peini mukata zoti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kuti musimudzire vechidiki ava vari mune nyaya yekuchera zviwanikwa.
Okay, ndatenda tiri kubata basa guru zvikuru kune vechidiki vari kuedza uye vakatotanga nevari kuedza kuti vatange mabasa ezvekuchera zviri formalized and professional zvakarongeka. Sekutanga chatiri kuita iye zvino tine matraining programs atiri kuita, tiri kudzidzisa takapatna neminerals marketing corporation of Zimbabwe neZimbabwe School of Mines. Minerals marketing corporation of Zimbabwe MMCZ ndiyo yakatibatsira nemari yakabhadhira kuchikoro kuZimbabwe School of Mines kutidzidzise mayouth maprovinces edu ese vanoita kuita zvekuchera pacosi inonzi iyo fundamentals in small scale mining management.
Munenge muchiita sei apa?
Kosi iyi it's a 1 week course inodzidzisa vechidiko kuti how can they formalize mining operations akana iri small scale mine. Tingaishandisei small scale mine iyoyo kuti isimukire kubva pasmall kuenda pamedium scale. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kubatwa necourse iyi zvinosanganisira the technical aspect yemacourses yemining yacho ese zvikana part of geology survey metallurgy mining yacho tozoenderera mberi todzidza zvekuti tingakweza sei investment yatikuti attraction of investment topinda munyaya dzemagemstones how we can participate in cutting and polishing. Tokinda zvakare nyaya dzethe entrepreneurship side dzekuti iyo bhizinisi yacho remining rinoranwa sei pane nyaya dzamining economics yei zvirimo papackage iyo. Nekuti fungo yatinayi ndeyekuti tiri kudzidzisa avo vane zvimamaini zvavo zvidiki nevasati vave nemamaini acho uye vari muvalue chain vari kuofa maservisi akafana nana PPE zvinova zvinochengetedza vashandi vanenge varishanda mumigodhi imomo nemaenvironmental issues yadzo tichengetedze nharaunda edu uye tichichera zvinhu zviri profitable asi nharaunda yedu yakachengetedzeka zvakare. Zvose izvi zviri covered pakosi.
Munovasarudza sei vechidika?
Takashara mayouth vatiri kuona vari kuparticipatawo nezvemaini imomo mumaprovinces ese tikavaengaja mutreni inosvika ndiyo basa yatiri kutoita izvozvo mangwana tinenge tichitoita kumasvingo kubva musi wechipiri kusvika musi wethursday nechitoita second part zvipi zvinotera zvacho tinenge tiri kuchingodaro tidzidza zvakare. Zvimwe zvatiri kuita kunenge chidiki tiri kuvabatsira kuvasanganisa nevangadaro vakuda kubatsira kuimbwa tingati kuinvesta mumamining projects avo.
Mungapei muenzaniso here ipapo?
Kuti nemamatsaura eduwo nedzine hama dzedu dzinenge dzine mari vamwe vari kumhiri kwemakungwa nevamwe varimowo mumwe vanenge vaine mari dzavaina dzavari kushuwa kutanga idzese sei tiri kuvasanganisa nevane maclaims avo vari productive kuti vavake ukama hwekuti vashandidzane kubvidza nenzeze bhozi iyo mining pachayo is a capital intensive enterprise. Saka tiri kuvasanganisa tichibetsera kuti zvive zviri formalized takatogadzira maunits kuorganisa nekuti anosanganisira legal affairs unit environmental affairs unit samaunits iwayo anenge achibatsira panenhaurirano kuti kana paya investor nemuri tuwe maintagazi kema pesa kaita se ende huye tichenge peze maria investa sakareo tichenge pezao marisofika arikushandio ache kuti iwe community arikushandio ache chwe niko wakuti iliku benefita uchi nipasa riku arikumaina wacho achika o profit nika o sakare ishi bujiri ya kubuta nishichari wa isho osho sakare kuma matoga mda tukita anu sanganifira o ku we have engaged my financial institutions Empower Bank recently NNB vari kuti gasiri kuti co-create my financial packages ekugatsa madoko doko amenge na mishi zvatidadi kushandisa zvidoko izvozvo zvokungoti mining ibve pa small kuenda pa medium scale kuti kubva 1980 na mining akabva ku small scale kuenda ku medium scale atiedzwa mashoma shoma small is been small medium medium large large saka tikutora mutoro iwoyo research ni kuti tisimudze maprojects edu echi madiki wawo asimuke kubva ku small kuenda ku medium scale in the process nike stop to kubva mabasa ivari vari kugraduate kubva kuma universities vari kubva kuma colleges iwayo emaine vati vabve school of mine vaya vagari vari vashaya mabasa kuma mine makuru vanohokwanisawo kukwana mabasa kuma mine iwayo kana ari formalized
saka vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvenyu zvanokubata ipapi
vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvedu vanokwanisa kuti tinowanikwa pa Facebook tiripo takanzi sekuti young miners foundation sakare tiripo pa Twitter iyi pa handle iyoyo young miners number yatinogona kubatwa nayo yekufona is +263 773 625 406 +263 773 625 406 ndipo tinokwanisa kubatwa andakuti pa WhatsApp ndiyo number yepa WhatsApp
avo vanga vari mukoma Payne Farai kupfuwa ve Young Miners Foundation vari vatunare muHarare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba Yesu simba rangu simba rangu
makadini kovatereri ini ndini Tanonoka Wande ichiti tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi zve pane mibvunzo inobva kune mumwe mutereri ngati nzwei mubvunzo wake makadini koma wande
ini mubvunzo wangu uri pakureurura kana munhu achireurura anoreurura kunani bhaibhori rinoti kudii nenhau yekureurura kune vanoverenga bhaibhori kune vasingaverenge bhaibhori vanoti tinotera mweya mutsvene mweya mutsvene unoti kudii nenhau yekureurura pane dzimwe svondo kana kuti zvimwe zvitendero pana vanhu vane pavanoti pamagedhi pekuti munhu haapfuuri ipapo akange asina kureurura vari kureurura kumaprofita aripo here kana kuti vakureurura kuna mwari
kutibatsira nemhinduro yemubvunzo mukuru uyu tabata apostle Mazarirashe Mabugu ve Wisdom Church of All Nations. Apostle Mabugu izvi zvauya kwamuri tibatsirewo mufundisi.
Ndinotenda nemukana wamandipa takanangana nomubvunzo wevatereri wakanangana nekupupura kana kureurura. Ndichada kuti ndipinde mushoko raMwari tiverenge tinzwe zvarinotaura zvinogona kutibatsira patsanangudzo yandingada kupa
vabudzei mufundisi
John wokutanga chapter 1 verse ya 8 shoko raMwari rinoti iro tikange tichiti hatina chivi muupenyu hwedu mukufamba kwedu hatisi kutaura chokwadi uye tiri kuzvirevera nhema verse 9 asi tikareurura zvivi zvedu iye Mwari wakatendeka kutiregerera zvitadzo zvedu uye kutichenesa kana kutisuka kubva mukusarurama tikange tichiti hatina kumbobvira tatadza tinenge tiri varevi nhema uye shoko raMwari harisi matiri
saka tozvitora sei apa mufundisi Bhaibheri rinotii
kuna Jakobo chapter 5 verse ya 13 anova James muchirungu hanzi kana uchinge watadza wana mumwe mudikani wauno kwanisa kutaura naye mombira pamwe chete muchinyengetera.
Izvi zvinotiudzei, zvinoratidzei pamusoro pekureurura naye mufundisi?
Kana takatarisana nemagwaro maviri ataverenga, nauyo kureurura zvakanyanya kukosha pamberi paMwari kubva kubhuku raJohn rataverenga. Shoko raMwari ratitaridza uye ratijekesera kuti izvo iwe neni sodunga munhu chinhu chakakosha kuti tive pazvokwadi, nokuti vanomunamata vachamunamata mumweya nomuzvokwadi. Muprofita mukuru unotinzvera, unotinongedzera, unotiprofita mwoyo wedu. Naizvozvo ndiwo kuburikidza noMweya Mutsvene unotinongedzera apo patinenge tasaudzira, tarasika, tadarika. Saka zvoreva izvo kuti ivo Mwari musiki wedu anova Jesu Kristu ndiye oga wakararama pasi pezuva asina kumbobvira atadza. Asi wewe neni savanhu vakasikwa naMwari tinotadza mufungo, mafungiro atinoita, mundangariro, mukufamba kwedu mune zvatinoita.
Asi nai mufundisi mabhuku, chii chakanyanya kukosha panhau yekureurura?
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu, kutadza kwedu. Toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga, ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo.
Pane imwe tsigiro iri mubhaibheri here inotsigira mashoko enyu mufundisi? Chii chakanyanya kukosha apa?
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu, kutadza kwedu. Toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga, ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo.
Nemashoko awa atapiwa naApostle Mazarira Shema Bugu veWisdom Church of All Nations. Ipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumire maaudio enyu kunamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tichidawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Totanga nekutarisa mitambo yeCastro Premier Soccer League. Dynamo Siarowa iyo wawa 1-0. Kuchiti Chicken Inn yaita Mangange 2-2 neHighlanders. Capes United yarowa Cranbourne Bullets 1-0. Triangle yakundawo Yada 1-0. Pamutambo uri kutambwa iko zvino weEnglish Premier Soccer League, Arsenal yakakunda iyo Liverpool 3-2. Uye iko zvino kwatambwa 5 minutes mashanu overtime yemutambo uyu unenge wakusvika kwamvura yacheka makumbo. Iko zvino mumutambo watambwa kare, Crystal Palace yarowa iyo Leeds 2-1. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reZANU PF ndiro rakakunda musarudzo dzemabai elections dzakaitwa neZuro, Kunyanga nekumberengwa. Mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti vashandi veZBC vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakati vari kuda kutaura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenhuna dzavo panyaya dzemari dzavari kutambiriswa vasati vapedza kutaura nebazi rezvekuburiswa kwemashoko iri. Tamba, tashuka kumagumu, hechirongwa chelucha nasi. Anokuone kene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC City. Mraizu zakanaka wa tereri ndokusia mina Gibbs Dube, muna uze isindebele.